ya kwedu uko tukushitinge sendro saka mamwe maozi tukushitinge sendro like what man ero ine eko parko mafusa apres di zoya alliance president ya uso chamisa pano chitina MP na kante la weko
zaka tuwa rini isu
tuwa 6 dula yunu yu kaparacho mafusa ku what man ero pa maungo business center mafota iwayo aiswa ipapo vana niwa ipapo hapo then pakasvika murume anonzi Themba Shumba ane zita rakara rochezerwa naroti chikavhanga ndokubva abvarura maposters iwayo abvarura maposters iwayo zviya zvezvi ndobva tanga kuintindira kati ari kumashawo kumukurusira kuti tokupishira mumba after election then ini adaro zviya zvandobva yaiswa kuna aspiring candidates kumdc alliance mp Rinestone Dlomo Dlomo ndobva atora nyaya iyo ndobva aisa kupolisa then aisa kupolisa kusva 7 mapurisa akaenda ikoko masiya 18 nebetisirayo vaenda ikokoko ndobva vazotora shoma ndobva vauya naye vauya naye kuno kupolisa kunoku zanhata asati azvisvikoti kesi yacho yakavhurirwa dhoketi here kesi yacho yakapisirwa faini here ichaenda kukoti here hasina kana infomation yatiuzvo
saka nyaya yacho yakangopera yakadaro
yakangopera yakadaro kukosiya yakatodzokera mucommunity atoonika mucommunity atotenderera hapana kana chakatitaura
ko pari zvino zvinhu zviri kufamba sei
kwera nezuro saka tongaina nana challenge yakadaro kuwat 8 row futi again kuna medeli maremuti arikutaridheti yemc alliance akanzera ikoko kwakabharwa kuti maposters acho nemurume anonzi bangwayo ikaenda kuti kupolisa but still izvizvi maposta akangotaiitendo mubata bakasura mubata kuti